kandisiya manje obvoneta zvako wega uchatangira kupita same video saka opera because you can't maintain pese ngosh pamba
uteya vana pakirawa osiya vana vese vari sawa uthandi bume kubuza yesu
nazina uyeze muprofita ero zikatadza kundivita obuda tete muitipita tero vakabuka vana pita kana dziri hopete nyanya kurara aiwa varume tanyanya kuzara nenyaya yedu yekuda kungovara chenjera kuti uchafa nenzara vamwe vachidya chiguta iwe uchifa nenyota saka iwe gara wageta varume tanyanya kubudiswa izvi ndozvichatiurayisa